Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 31 yamavhuvhu 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende yeSouth Africa isikuitirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana. Isuwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafford, ndeikoko kune maresources mashoma. Saka vanhu vanochanga kurwisana. Zvoita kunge pane animosity, asi even ikoko vanhu veigarisana nekuti maZimbabweans anorenda kubva kumaSouth Africans chikati.
Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa anoshora zvimwe zvizvarwa zvenyika yavo zviri kuratidzira nekurambidza kuti vabva kure varapiwe muzvipatara zvemuSouth Africa.
Nyaya yatitambiri nyaya yakatooma chaichaya nokuti zvinhu zvakaoma muno munyu. Kana kuti vaifanirwa kutaurawo mari yakaita $2, kwete $20. $20 yacho unogona ita vhiki yose usina mbotoiwana.
Vaita kupokana pakati pekanzuru yemasvingo nevagari neavo vanopinda chechi dzepasi pemiti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezuro vakashora vanhu vemuSouth Africa vanoratidzira vachidzivirira vabva kure kuti vasabatsirwa pazvipatara, vachiti maitiro aya anokonzera kuvengwa kwevabva kure. VaRamaphosa vakaudza paramende kuti South Africa inyika ine utongo hwejekerere asi ine dambudziko revabva kure vane magwaro ekugara munyika nevasina. Vakati kuvhundutsira nokushungurudza vabva kure vose hakubvumidzwi mumutemo sezvo vanhu vemuSouth Africa vari vanhu vanotambira vanhu vemarudzi ose. Muzvinafundo Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts vanoti vaRamaphosa vakamanikidzwa kutaura izvi nemabasa esangano reOperation Dudula iro riri kuratidzira pane zvimwe zvipatara richirambidza vabva kure kuti varapiwe. Muzvinafundo Dendere vanoti nyaya iyi inogona kupedzwa nehurukuro pakati pehurumende yeSouth Africa nehurumende yeZimbabwe nemapato anopikisa muZimbabwe.
VaRamaphosa maonera kunge kuti dai zvazoitwa neOperation Dudula zvisina kuitika, vanga vachangotora pfungwa dzekuti local politics dzeANC dziri kusapota zvakaitwa naMEC Poppy naDr Poppy. Asi pamusoro pekuti Operation Dudula vanowanza kushandisa violence, saka maonero angu ndekuti vaRamaphosa vamanikidzwa kuti vadavire, vachitaurawo kuti izvi zviri kuitika zvakaipa. Asi munongoona kuti nemutauriro wavo havasi kuda zvekare kuti vati zvakaitwa naDr Poppy ndo zvatangisa izvi. Tadaro nyaya hombe iripo ndekuti vaRamaphosa vanofanira kuti vagare pasi nemacounterparts avo ekuZimbabwe, kwete vamunangagwa chete, asi pamwe chete navachamisa vagare pasi vadiscasi vaone kuti nyaya yekutambura kwevanhu vekuZimbabwe ingagadziriswa sei, nekuti izvozvo zvikasagadziriswa vanhu vazhinji vacharamba vachibuda munyika vachienda kuSouth Africa.
VaRamaphosa vataurawo zvekare kuti vanhu vemuSouth Africa havavengi vabva kure asi vanodovatambira. Munoona sekuti mashoko aya ane chokwadi?
Ichocho ichokwadi. MaSouth Africans nemaZimbabweans takagara tiri vanhu vanodyidzana. Chandinoona kunge dambudziko huru ndechekuti dambudziko riri kuuya kwatingati kumalow income areas. vane mari ma South Africans nema Zimbabweans iko zvino vakagarisana kunzvimbo dzevanhu vane mari hatisi kuvaona vachirwisana. Dambudziko chairo rinobva pakuti vanhu vasina mari vari kumanikidzwa kuti varwisirane maresources mashoma shoma. Ndopandinoona pane dambudziko ipapo nekuti munhu ane mari akaenda kusouth africa iko zvino achinogara kunzvimbo dzakaita sana Sandton, achinogara kunana Blueback, kucape town, kupi kupi achizvidyira mari dzake. Infact tinoziva wani kuti vakuru vedu vehurumende vekuzimbabwe vane mari varimo mumahospital ekusouth africa, varimo vari kurapwa ikoko nemhuri dzavo, vana vavo variko kumayunivhesiti ekusouth africa kunana Rhodes, kunana Cape Town, variko vari kudzidza ikoko. Hatisiko na bongozozo. Bongozozo tinoriona muma neighborhoods ekuti ma resources mashoma. Hurumende ye South Africa isikuitirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana. Isuwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafford, ndeikoko kune ma resources mashoma. Saka vanhu vanotanga kurwisana. Zvoita kunge pane animosity asi even ikoko vanhu vegarisana nekuti maZimbabweans anorenda kubva kuma South Africans zvekare. Asi kana yava nyaya yema resources mabasa, zvipatara, ndopaunoona panoita tension. Ende zvinobva zvoita kunge hurumende dzikasazvigadzirisa zvazvinoita ndezvekuti zvinoratidza kuti vanhu vatema varombo vanopedzisira vava kutreatwa sevanhu vasiri vanhu chaivo chaivo mumamedia nemumwe makadaro daro, nekuti root cause chaivo chaivo zviri kukonzeresa zvinenge zvisiri kudiscaswa kunzi aiwa vanhu havavengani. Chiri kunetsa ndechekuti maresources mashoma. Vane mari vakagarisana nekuti havana need yekurwira maresources. Vasina mari ndo vari kutambura. Saka hurumende dai dzagadzirisa upenyu kuitira kuti ivavo vasina mari muSouth Africa zvinhu zvivanakirewo, vasina mari kuZimbabwe zvinhu zvivanakirewo.
Masvondo maviri apfuura takaona rimwe gurukota rehurumende yeSouth Africa richitaura pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe, zvinhu zvinofanira kugadziriswa zvematongero enyika, zveupfumi hwenyika. Tikazoona zvekare nyaya yamataura iyi yadr vakuru Dimpopo ava, imi hamufungi here kuti South Africa pamwe yava namamwe maonero eukama hwayo neZimbabwe? Munofunga kuti South Africa pane zvaiyoda kuchinja here paukama hwayo neZimbabwe?
Ndinoti dai Dr. Popi vasina kuita zvavakaita zvatangisa kutauruka kwenyaya idzi papublic forum, ndinoona kunge South Africa yairamba ichingoita zvayaita makore zvokungouya kuZimbabwe vonwatidza vosekererana vodzokera. Asi kuburikidza nezvakaitwa naDr. Popi nyaya iyi yava pajekere, vavafanira kuigadzirisa. Ndaona kuti vanhu vazhinji Dr. Popi pavanga vachitaura nevabati venhau vanga vachibvunzwawo kunzi saka imi hurumende yenyu kana maenda kuZimbabwe uko zvii zvamunotaura, kana maenda kuZimbabwe kusii tisingakoni muchibatana muchitaura navachamisa nevamwe veopposition sei muchingotaura nevanhu vezana? Saka ipapo ndakaona Dr. Popi vachikakama, ndaona zvevaramaposa vachikakama. Saka chakanakira South Africa ndechekuti idemokrasi. Saka vabati venhau ikoko vacharamba vachivapusha zvokuti South Africa kuti ichati yoita lip service kuZimbabwe, yodzoka kumba yoti achataura nevamwe vedu operation dudula yoitika, vanhu vanoti imhaka dzenyu vanhu vakafa. Saka uvo vakuru vekusouth africa vanenge vasingadi izvozvo. Saka ndiri kuona kunge kuburikidza nezvakaitwa naDr. Popi iko zvino vachengetswa kumanikidzwa kugadzirisa nyaya chaizvo.
Muzvinafundo Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Kanzuru yemasvingo iri kupokana nevagari nevanopinda chechi dzepasi pemiti mushure mekukwidza kwayo mari dzemitero idzo dzinonzi dzakakwira nezvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%. Izvi zviri kukonzerwa nekuvandudzwa kwemitemo yebylaws mudunhu remasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yemasvingo iri kupokana nevagari kunyanya vanotengesera migwagwa pamwe nevanonamatira pasi pemiti mushure mekukwidza mari dzemafa nezvikamu mazana matatu kubva muzana apo yakavandudza mitemo yemabylaws. vamwe vagari vanoti mitemo yakaiswa iyi mitsva inoti mari yemiripo yekutengesera pamigwagwa zviri pamutemo kurasa marara pose pose pamwe nekunamatira pastemuti yava kuita madhora makumi maviri ekuamerica kana kuti $20 vanhu vaimbobhadhariswa mari isingadarike madhora mashanu mumwe mugara akaita sava Ed Moshumba vanotengesa shangu nemabhachi mudhorobha vati mari iyi yakawandisa uye havana kumbopuwawo mukana wekuisa pfungwa dzavo paigadzirwa mitemo mitsva iyi
nyaya iyi hatiitambiri nyaya yakatooma chaicha nokuti zvinhu zvakaoma muno munyika kana kuti vaifanirwa kutaurawo mari yakaita $2 kwete $20 $20 yacho unogona ita vhiki yose usina mbotoiwana havana kana mbogara vatibvunza vangoita zvavo kumaofisi kwavo ikoko havana kana mbogara vavona kana munhu waani kana wavakambovona vangoigazeta mari yavo chiye vasina kana mbotiudza hatimboti yekwanisi mari iye nokuti zvinhu zvakaoma ikona unogona ngoita vhiki usina kana mbotengesa $20 $20 mari yakawandisa chose
mumwe mushandi wepapost office mumasvingo vaneed more manyasha vati mari yefaindi yekurasa marara pose pose yakawandisa panguva iyo kanzuro haisi kuvapa pekurasira marara mudhorobha
mari yakutaurwa nekanzuro yakawandisa isi tinoshandira pano papost office saka tachinokumbira sevashandi vari sevanhu vanoshandira papost office tokumbira kuti kanzuro tisire mabhinzi ekuti tirasire marara tinokonzera kuti tirasire marara pasi kushayiwa kwemukwa tinoita mabhinzi plus mari yautaro yefaini yakawandisa ndirikuona mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe munomu mari iri kunetsa saka tokumbirawo kanzuro iti zvayataura yotikubatsirawo nemabhinzi kuti marara asarasirwa pese pese mutaundi
vagari vanoti kanzuro haina kufamba kumawadhi ose ari 10 ichinzwa pfungwa dzevagari isati yavandudza mitemo mitsva iyi yavakafamba vachishambadza nemotokari dzavo nezuro munzvimbo dzinogara veruzhinji meya wedhorobha remasvingo vacolin maboke vanoti vakaita musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamahofisi avo nevanomirira mapoka akasiyana-siyana
pane mota yakafamba ichitenderera but haigoni kuti haagoni kuva mabailos akutonzi avabhaindi kana asati ava statutory instrument because kana akadare ndozvenge yekuti munhu akona kucomply nawo isiri statutory instrument anonetsa even kuti ainforceo even ichiri kuendisa muno court because asati ava statutory instrument
asi vamwe vagari vanoti vaifanira kuuya kumisha yavanogara veruzhinji nekuti ndiko kunogara vanhu vanozobatwa nemitemo iyi ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakurudzira hurumende kuti itore matanho ekuti chisungo cheUnited Nations chekuti vanhu vasapambwa chidzikwe semutemo unoshandiswa munyika Zimbabwe Lawyers for Human Rights yataura mashoko aya yakanangana nezuva rekucherechedzwa kwezuva rakatarwa neUnited Nations kuti vanhu vasapambwa nekushayikwa kana kuti United Nations Day Against Forced Disappearances. Masvondo maviri akapera gurukota rezvemutemo vazihambi zihambi vakaudza musangano weUnited Nations wekomiti inoona nezvekupedzwa kwerusa rwavaganga wakaitirwa kuGeneva kuti vakaponda vanhu munguva yekukura hundi havasi kuzosungwa vachiti vanhu ava vakaregererwa panguva yeutongi hwemuchakabvu vaRobert Mugabe. Mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development Dr. Sanai Masia kuti tinzwe mafungiro avo.
Nyaya yekupambwa nechisimba inyaya inoshungurudza ende inyaya inodzimba mwoyo kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe yatingati civilized nation. Ende kupambwa uku tinoti kwave nenguva kuchiitika ende pachirungu vanoti izvinhu zvinoitika with impunity kuti panopambwa munhu especially muZimbabwe vanenge vapambwa vacho havawanikwi vachisungwa kana kuwanikwa pachizoita kana kuti investigations yokuti pawanike kuti idzi nyaya dzifi dzakaitika futi
mune here vaviri vatatu vamungapese mienzaniso wezvakamboitika kumashure
ndichitasa zvekumashure tinoona kuti muna 2000 pakapambwa wanonzi wa Patrick Dama na Banyama ayo campaign manager wa David Coulthard wangu kufanya na lima pambiroa hangu ito itai zamara uyaka pambwa muna 2015 uyeje asinga zikamu kuti arkupi na nasi muna 2008 zekare takaona pachi abdaktwa kawa tazinga tuku pambwa ane chisimba kwevanu waipura nigataore 14 kusanga nisira muzare jesitina mkoko akaone kwa achizo wanika achitora uti wanga wapambwa nema CIO muna 2000 zikare 2012 zikare takaona zikare wapu chizuze wachi disappear awo zikari wasinga zikamu kutivari kupi
ngati tarise iwo kutiro bumbiro remutemo wenyika ya Zimbabwe rine ngere chimboti kudii
bumbiro redu remutemo rino taura zikari kuti hapana munhu ane achapambwa ane chisimba kauti kana muna nikodzero kupamba umwe nechisimba ende zvinhu zvinotadza kuti izi nangwe mutemo uripo zvinhu zvinoramba zvichiitika ende zvinoitika kana zvaitika hapana matano anotorwa ekuti paitwe kana ma investigations kana kuti iwo vanhu vanenge vazviita zvokupamba izvi vasungwe vabatwe vachitongwa nematarezi mhosva izvi ndinotaura tichipurikidza kuti mugore rino chairo chairo ra 2022 takaona muzvare vamo Blessing Ali vachipambwa zvekare ende pavakapambwa hapana matano akasimba akatorwa nemapurisa kuti vainvestigate nyaya iyi munhu asati awanikwa paakatozowanikwa akatozowanikwa afa
nyanzvi mune yezvematongero enyika vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development Dr. Sanai Masia vari parunhare na Evans Zvininga weStudio 7. Bato rinopikisa reUnited African National Council rinoti vatsigiri veZANU-PF vakaratidza kuita musangano nevatsigiri varo kwaRusape nemugovera kunyangwe hazvo raive netsamba inobva kumapurisa yairi pamvumo. Mutungamiri weUANC vaGwinyai Muzorewa vanoti vakakasamadzwa zvikuru kuona kuti matano emapurisa ari kutsikirirwa nerimwe bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kunge richiteverawo mutemo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Muzorewa.
Tinofanira kutumira notification letter to police kana takaita izvozvo in good time. Wakatipindura kuti zvakanaka ipo here provided you observe zvine masitation zvese dzatari zvakanaka. So musi weSaturday makuseni tatounganidza zvinhu zvese sezviri yarongwa tedi yaitwa pishtendemari ijo yapo ndota vatanga pasvika madzimai akanga akapeta rigari reuta nevamwe varume vaive vatatu vachiti hamufaniri kakunge muchiita rali. President akati akaizira kuti yangu yakuita rari kune mamwe masangano even though weZANU-PF wanga zvo marali.
Makamhangara here kumapurisa chiitiko ichi uye mapurisa akati kana makamhangara?
Vanhu vedu ndekuti iriri police in peace saka tochitadza mapurisa vakafanira kunge vaiendeswayo sakati kune nyaya iri kunozi yebuzi zviri kunzi haisati yasvika nguva yemarali asi makati dzimisa kuita rali panzvimbo ino zviri kufamba sei. Mupurisa mukuru weparusae ndiye akati ini ndaisiga izekoti marali ndaakataa kubvumirwa saka daa ndakangomubvumira kuti muite ndikachiti saka we can go ahead hatingarambidzwi necivilians inini muri kuvaridzi vemutemo gadzirisai zvakati zvahazvichatogoni nekuti ava vanoti vane permission from HQ yekuti zvavanenge vataura ziri final either override zvinotaurwa nemapurisa. We are supposed to be law keepers, law enforcers. So our people were about to come. We are going to come. We are going to come. We are going soro kwa kwa gobe wa mungana wesu wote tangano wa mungaja ya kanzi wa ya kia teiki mkasa ule saka wema tambira zangaita
saka imi makaa tambira sei saranguruwe ema purisa iyo
ya kata nashika kwa kutu jene kuti chinechinezi rule of law ndiyo chineza kuti kanama ili hweta zanaka kuni kini mitaka jodi mika ya ena rule of law awawu hile kuti pani kipati na garantie kuti kana uti ni maramile kuti chinechini mbuloko na mwenda hauta kuriku zita nini uwe zake just because ani ka belong to the party this is very very fair
saka mune mata na amuru kutora ere kuwe nde samberi nyayi Muchi kuirira mapurisa pamwe chete na Robert Rezano PF.
Ndainga taro kai mabine hiyo no wakajini tutere vitu munyika mwenye nime sector kwa nata nitae hini unia enda kukot kote kati nige hapo zoze pisa na wakuru wakuru hauna right you have no right BNP that's why issue here even right in Zimbabwe it's critical ni good app hauna risko kata isusu chaitona kwa hata isu But I took the position to be that's an example, narrative, lawlessness, tribunita. This is an example, narrative. The need to change government, you could be, Zulipo is an IP to another. But the thing I don't believe in is to lawsuit.
Abo vange vari mchungamiri webato re United African National Council vagwinyai muzorewa vari parunare kwa mtare na chunga kandemiri we Studio 7 si mukuru anona nezvo kuburiswa kwemashoko mubato re ZANU PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo rinokasamadzwa nekungopomerwa mhosva nemapato avasingatozivi kuti ariko Mushandi mukuru anona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare naJonga Kandemiri we Studio 7 Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi Nezuro taka kuinzira nyaya inoti amai tokozani kupe nomutauriri wavo vantando nzovu vakange vasungwa nemapurisa Plum Tree mapurisa atakatadza kubata nezuro azobudisa mashoko ekuti vaviri ava vakange vasina kusungwa asi pane magwaro emotikari avanoda Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokumbira avo kuti kwedu kuno zvakwadi zvezvarutevu zvakwadi haa asi baba navo akatoma anofamba achikumbira vanhu mavhoti vachida mazita pavamunanga vanokumbiravo vanokumbirawo vhoti yenyu asaidi zvakaoma shuwa varatiuzei ndakavarambira ndikati hadidi tasangana kumaelection abere triple c ndikamiri mutsva unoudza shanduko munyika ezimbabwe kamu yu zimbabwe toda shanduko munyika yedu paberi pedu kuwida vana vezimbabwe atendavo
ndingaitombotarine machina iwayo achinzi vanoshungurudza machina vateedziri michemo muno muzimbabwe hakuna vatingati vanotedzera mutemo vazhinji vashandiri havatedzeri mutemo Inini ndiri kuno kuzhombe kune imwe mai ndakashandira ndichaitaura nezvi racho yainzi mejeu anhasi inonzi komona vakangochinja zita asi varungu vamwe cheteo yanga tisingabhadharwi maovertimes inzi muri macasuals tadhonza almost for some years asi aingoti muri machi macasuals hamubhadharwi asi avachi varungu asi kana vari machina toti machina kana ari murungu toti aiwa varungu vakanaka aiwa hakuna akanaka kana usingabhadhari vose havabhadhari saka vose vakangoipa kana zvichida kugadziriswa ngazvigadziriswe kuna vose ndatenda hangu ndini kanyere magara ndini ndiri kuno kuzhombe
vangwadi ngavaite zvakanaka zvose zvavari kuronga nezvavari kutaura isu tozviziva mashort sleeve akawanda asikereke kuno kundivo vanomapenetrators iva vanotungamirira vamayuti avo ezano kuti vauraye vanhu vaponde vanhu zvese zviri kuitika munyika ndivo mainfluensa ivava vane zana vakuru vanenge vachitungamidza vana pamberi kuti ngozi dzichasarira ivavo vari kusaidzirwa panyaya idzodzo dzokurova vanhu nokupunza zvinhu zvavanhu saka ramangwana ivo vanenge vachisuduruka manje kana ngozi dzaako kunetsa vana vaivai kuti vachizovaona havamboonekwa izvizvi kana anaitanidza mari vese kushayika kwese kwavana nhingi vese vakashayika ndivava vanenge vachikonzeresa ivavo atingati handizvanovana kazembe chii chinonzi kazembe ndivo vanhu vasingazive zvavanoita vanhu ivava imhondi vanhu ivava saka isusu tiri kuti tichaonana pamberi pachavhota 2023 tiri kupinda chiti tichavhota nemutindo
kwazuvai vateri vestudio 7 indoni dzangu Samueri ndiri kusouth africa kunoku kwatiri kutotsvakawo zvokurarama ndizvo ndinotoda zvangu kutaura panyaya dzinoitika muzimbabwe medu imomo kuti vamugwadi chaivo chaivo unonzi mugwadi uyoyo unofanira kuziva kuti handiyepo wakatanga kuva nechinzvimbo chaari ichichi achitaura zvaanotaura izvozvizvi vakambenge pane vamwe ipapapo pasirina vamwe baba vaitungamira zimbabwe vakazotisiya zvavo asi zvakazouya nepamwe ngaafunge kuti varipi vanhu ivavo vaimboita basa rari kuita iroro vari kupi vaimbotungamira mapurisa ngaavazvibvunze kuti vamboripi vanhu ivavo zveshuwashuwa mugwadi nyika iyoyo ichakumerera minzwa tiri kukutaurira ichamera minzwa pese paunofamba pachabaya nemasutu ako uchamanza wakamira munzwa wese wayo hakuna chisingaperiba zvinhu zvese zvinopera kana iwo zvanita izvo zvichapera usambofunga kuti unoramba wakadaroba kuita mutauri wamunangagwa ototi ndamwari hausi munhu ba hatisi tombokuverengiwo 2023 chamisa panyanga muchaona moto wapfana mirai muone zvamuita izvezvo muri kudzikireta nevana vaningiriki vari kujera vo obuda mujere imomo mukaona pane mumwe unotondomangara wakandisungisa ndingana toda kuzoti wakasungise sei imi zvadaroba zvinopera zvese izvezvo ndatenda zvangu ndini sema
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number tinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wesouth africa anoshora zvimwe zvizvarwa zvenyika yavo zviri kuparidzira nekurambidza kuti vabvakure varapiwe muzvibhadhara zvemusouth africa paita kupokana pakati pekanzuro yemasvingo nevagari nehavo vanopindira chechi dzepasi pemiti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande semazuva ose ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele